Muma choka abulikuwa nasi mangwanani mwushuwa mingu wapupupupi mauto azisa danu rao muzinda wemiri wa Amerika Mzimbabwe wati uruku ongoro la ziruki itika uye muzinda wewasiru waga varwa kuni merujinji nasi muzinda wemiri wa Canada wangu waga varwa wa nasi sezuwa shandi wa uzo kutubasa we kubasa muumiri webadani kwenyika siku Europe va Philippe Van Dem varamba kutawara zvakawanda pamusoro pezviriki itika muZimbabwe vachiti vari kutaura nevakuru vavo kumuzinda weEU kuBrussels vatiwo EU ichaburitsa mashoko pamusoro pezviriki itika izvi nhasi manheru kana mangwana sachigaro wesangano renyika dzeSouthern African Development Community zvakare vari mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemauto vanofanira kutaurirana kuti vagadzirise zvunhu uyewo vati vatumira nhume dzavo kuzobatsira munhaurirano idzi masangano anoshanda akazvimirira munyika atiwo nyaya yekubvuta masimba haina kunaka uye masimba anofanira kuchinjwa pachitevedzwa bumbiro remutemo muteedzeri wasachigaro wesangano anomirira masangano aari Crisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ehe, itariro yedu yanga iri yekuti nemamiriro aita zvinhu iwaya tatichiti dai vaMugabe vakwanisa kusiya masimba vasiya masimba kudaro pachizoita kutaurirano kunoita kuti pave netransitional government inenge ichisanganisira vanhu vanobva kumapoka akasiyana siyana anosanganisira mapolitical parties, anosanganisira machechi, anosanganisira civil society, anosanganisira magrupu evechidiki nemadzimai kuti pave nevanhu vakangosiyana vanenge vachigotungamira takananda kusarudzo nekuti sarudzo dzo dzinenge dzinyatsori pamutemo.
Vatiko nyika inogona kupinda dambudziko guru kana mauto akanakirwa nekutora masimba. Mukuru wemedia center vaAlex Mudzengi vatiwo kunyange hazvo mauto ave panyanga vanotarisira kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zviri kunetsa.
Zviripo ndezvokuti muZimbabwe namo muvanhu yanga yonyanyisa ende mukatarira izvozvo vanhu vari kutenderera zvaitika. Zvatingangotarisa ndezvekuti toda kuona kuti ivo mauto vakomana ava vachaita sei. Chinodiwa ndechekuti kana vachigadzirisa zvunhu sokutaura kwavanoita vanofanira kutibetsera kuti bumbiro romutemo rirambe richinatsoongororwa kuti riri kushandiswa here.
Mumwe mugari wemuHarare vakuda gore vaudza Studio 7 kuti vafara nezvaitika nhasi.
Well, ini ndiri mumwe wavamwe vari kuvazhinji vemazimbabwenzi ari kufara muzevara nhasi nezvaitika ngemasoja atora nzvimbo yavo yekuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe.
Zvichakadai muguta reHarare mange mune runyararo uye mauto ange akawanda mune mumwe mugwagwa ave mashoma uye ange ave kubvumidza veruzhinji kufamba mumigwagwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.